This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 12 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iye nemukadzi wake wodecide kusaidi kuti handichadi vamugabe. Nyika yose yoti tinoda vamugabe, totera iye. It's really, I think it's a little bit on the silly side.
Gurukota zvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanoti voendesa mapurisa mumigwagwa apo Pastor Ivan Mawarire vehashtag this flag vanosungwa.
Vamubvunza kuti kuyononga ndakati ina ndizvinda kugara ndagudza kuti handizvi. Handizvi organizer kuti saka ndizvini. Ndikabvunza kuti kwamuri kuti mimi muri kubhadharirwa kuti mutsvage zvinhu zvakadaro. Tiudzei.
Mapurisa anobvunzurudza muzvare Tavita Kumalo nezvekuratidzira. Makambani akawanda anoramba achivhara, vashandi vakawanda vachimiswawo mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanoti mapurisa achange akadirwa munyika yose mangwana apo pakatarisirwa kuti veruzhinji vacharamwa mabasa zvakare sezviri kukurudzirwa nemamwe mapoka. Zvichakadai, mapurisa nhasi asunga mufundisi Ivan Mawarire ava nowe mumwe wevari kukurudzira veruzhinji kuti vasaende kumabasa mangwana. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi vachombo vati mapurisa achange akagadzirira zvakakwana kuchengetedza runyararo munyika paurongwa hwemazuva maviri hwekusaenda kumabasa huri kurongwa nemamwe masangano. Vachombo vati kunyange hazvo zvarwa zveZimbabwe zvine nhunha dzazvo nehurumende, pane nzira dziri pamutemo dzazvinofanira kutevedzera. Vachiti mapurisa achasunga vese vachakonzera mhirizhonga pakuramwa mabasa uku. Vachombo avo vanga vakatsigirwa negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai pamwe negurukota rinoona nezvevasori vaKembo Mohadi vati hurumende haisi kuzopinza mauto mumigwagwa. Vachiti mapurisa ari munyika akakwana kuti achengetedze runyararo. Vachipindura mubvunzo wekuti sei mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nehurumende yavo vasiri kutevedzera zviri kutaurwa neveruzhinji zvekuti vabve pachigaro. Vachombo vati vaMugabe havana kwavari kuenda sezvo vachiti vakapiwa masimba ekutungamira nyika neveruzhinji musarudzo dzemuna 2013.
Iye nemukadzi wake wodecide kusaidi kuti handichadi vaMugabe. Nyika yose yoti tinoda vaMugabe, totera iye. It's really, I think it's a little bit on the silly side. That's not how countries are run. I mean, you won't know that somebody will pop up. What is it? What is it? What is it? What is it? Who are you? Tenga yako. Kana kukirika pati yaki.
Vachombo vanoti kuramwa mabasa kuri kuda kuitwa kubva mangwana kuri kurongwa nehurumende dzekunze idzo dziri kuda kuti hurumende yavaMugabe ibve pachigaro. Kunyange hazvo hurumende dzekunze idzi dzichiti hadzinei neurongwa uhu. Zvichakadai, mapurisa nhasi asunga mumwe wevari kutungamira urongwa hwekuramwa mabasa uhu, mufundisi Ivan Mawarire veThis Flag. Gweta riri kumirira mufundisi Mawarire vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 parunhare manheru ano vari kukamba yemapurisa eHarare Central Police Station kuti vaMawarire vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti munyika musagadzikane. Vatiwo mapurisa ari kuti mufundisi Mawarire vakaonekwa vaine nguva nemapurisa anorwisana nemvonga mupopoto, tsvimbo yemapurisa yekurovesa vanhu kana kuti baton stick, pamwe nezvinyorwa zvakasiyana siyana zvavanonzi vakashandisa musi wa 6 mwedzi uno pakaramwa mabasa neveruzhinji munyika yose. Vankomo vati vamawarire vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Zvichakadai, sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko ekuti riri kushushikana zvikuru nekusungwa kuri kuitwa hurumende uyo aramba kudomwa nezita. Anoti vatowirirana nevamwe vavo kuti havasi kuzoenda kumabasa kwemazuva maviri ari kutevera, zvisinei nekurudziro yavachombo yekuti vanhu vasateerere kurudziro yekuramwa mabasa iyi.
Munhu anowanikwa achienda kubasa mangwana haana kukwana, because nyaya yatutora nezvaaika inyaya iri kuafekta munhu wese munyika yeZimbabwe.
Svondo rapera, vashandi vazhinji munyika vakateerera kurudziro yekusaenda kumabasa iyi. Danho rinonzi nevamwe ndiro riri kutyiwa zvakare nehurumende kuti vanhu vachatora pamazuva maviri ari kukurudzirwa kuti vanhu vasaende kumabasa aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, nhengo yedare reparamende inomirira Ulawayo East muzvare Tawita Kumalo veMDCT vambobvunzurudzwawo nemapurisa muulawayo nhasi. Ngatinzwei hurukuru yavaita namutungamiri Mukomo weStudio 7.
Tasvika ndikabva kumba ndikanotsvaka gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights baba Lizwe Jamila, tikaenda tese kuLaw and Order. Tasvika ikoko tikagariswa for another 30 minutes sati tapinzwa murumu yacho. Tasvika parumu pacho patora kutongerwa iyo nyaya dzacho dzandisingazivi, vabva vati lawyer rangu ngaribude, haabvumiri kuti agare because handisi kunyoreswa statement, instead ndingongovhunzwawo. Tikataiwa ndine kodzero yekuti ndive nelawyer kana lawyer wangu azotaura izvozvo. Havakaramba. Tikabuda panze tikazevedzerana ndikadzokera. Tikaudzwa kuti mapurisa ari kuti vane humbu hwokuti bongozunzo rakaitwa kuburwaya mazuva apfuura ava ndini manyakuzvitanga, uyewo ndakaonekwa ndichipinda kumakokova isiri constituency yangu, because yangu constituency iBulawayo East ndandichitsvagei. Uyewezve ndikasuka kuton groove ndikaoneka ndichitenga doro nemvura, ende vari kufungidzira kuti doro iro rine mvura yandakatenga ndandichitengera vanhu vanga vachiita bongozunzo. Uyewo ndikanoita meeting pavurombo flats paroom number 2. Amenti meeting yacho yanga iri yei. Ndikavaudza kuti inini handisi organizer wetajamuka, ndiri mutauri deputy spokesperson weMDCT inotungira naatsangirai. Ndine kodzero yekuti ndisvike pane bongozozo kuitira kuti kana ndakutaura nevatapi venhau totaura nezvandaona. Uyewo ndiri mumiriri weparamendi, ndine kodzero yekuti ndione zvinhu zviri kuitika munyika munharaunda, kuitira kuti kana ndakusvika muparamende ndogona kuti ndibvunze minista wacho nezvandaona kuti anga angatipe gwara kuti todii nezvataitika.
Pane zvavataura here nekuramwa mabasa kwemangwana?
Vambobvunza kuti kuyemanga ndakati ina ndizvizvi ndakugara ndakudza kuti handizvizvi, handisi organizer wacho saka handizivi. Ndikabvunze kwamuri kuzi nini muri kubhadharirwa kuti mutsvage zvinhu zvakadaro, tiudzeini.
Nhengo yedare reparamende yeBulawayo East muzvare Tawita Kumalo vari parunhare muBulawayo namutungamiri Mukomo weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, gweta riri kumirira mutauriri wetajamuka vaPromise Mukwananzi vaTrust Mahanda vanoti mapurisa anoti ari kutsvaga vamwe vechidiki makumi maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamaanda.
Vangotaurawo pasina umbo wekuti pane vanhu vekutajamuka vanga vachitsvagwa, but vangoti kune vamwe vanhu maybe makumi maviri evanhu vasati vabatwa vetajamuka. Asi kungotaura chete nekuti patabvunza kuti umbo wacho ndehupi, kuti pane chinonzi tajamuka uye kuti vanatajamuka wacho ndevapi, vangoti hatina umbo kana mazita avo hatina.
Saka mhosva dzavari kupomerwa ndedze apa?
Zviri kunzi nemusi wa 16 June ivo vamupananzi nevamwe vanosvika kumakumi maviri vakaenda kunzvimbo yechitoro chinonzi Chopis, vakati chitoro ichi ngachivharwe. Vakakanda makotopeya, vakakanda matombo nezvakadaro muchitoro ichocho zvikasi vakazopwanya imwe midziyo yanga irimo. Saka vari kutongerwa mhosva inonzi yemhirizhonga.
Gweta vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaTrust Mahanda vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reZapu vaDumiso Dhavengwa nhasi vashanyira musha weurombo flats muBulawayo uyo une mwana akashaya mushine mekukandirwa utsi unokachidza nemapurisa nemusi wechitatu apo vano vairatidzira munyika. Zvichakadaro, bato reMDC rashora zvikuru mapurisa nekusunga kwaaita Pastor Ivan Mawarire nhasi. MDC inoti mapurisa anofanira kutevedzera mutemo omira tsika yekutyora kodzero dzevanhu. Ukuwo mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vakurudzirawo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa nedare ravo remakurukota vachiti vakundikana kuita basa. Vati vanofanira kuburitsa vamawarire muhusungwa. Tichiri panyaya iyi, mumwe komishina wesangano reZimbabwe Human Rights Commission kuBulawayo vaJafet Ndavenqube vati vatanga kuferefeta mapurisa panyaya dzavari kupomerwa nevamwe dzekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende yanga ichitiwo vari kuratidzira vari kupesvedzerwa nenyika dzakaita seFrance neAmerica. Asi mumiriri weFrance muZimbabwe, Ambassador Laurent de la House, vati aya manyepo. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati hauna chekutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino. Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira reCenter for Community and for Community Development in Zimbabwe kana kuti CCDZ rabatana nemasangano anomirira vagari muHarare nechitungwiza kutanga chirongwa chinokurudzira kuti vagari vemumadhorobha nemaruwa vashande pamwe nemakanzuro avo vanamudzviti pamwe nevamiriri veparamende senzira yekusimudzira nharaunda dzavanogara. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weCCDZ Dr. Philip Pasrai vanoti chirongwa ichi chiri kutsigirwa nesangano reEuropean Union chinopa mukana kune makanzura, vashandi vemakanzuro ekumaruwa nemadhorobha, vamiriri veparamende pamwe nevagari kuti vaite misangano vachitaura matambudziko avo pamwe nekuzeya kuti vangagadzirise sei matambudziko avo sezvo varivo vanogara munzvimbo idzi. Dr. Pasrai vanoti vakaona zvakakodzera kuita chirongwa ichi mushure mokuona kuti pari zvino hapana kuhidzana pakati pemakanzura, vashandi vemakanzuro, vagari, vana mudzviti pamwe nevamiriri veparamende.
So, tichacreata maplatforms ekuti kansela anenge arapa, MP anenge arapa, district administrator anenge arapa, kana kuti sabhuku anenge arapa, vachifesana nevanhu, vachitaurirana nevanhu kuti voona kuti matambudziko, nekuti haingangove nyaya yemari chete kana iyi, haisi nyaya yemari chete.
Dr. Pasrai vanoti kana izvi zvikaitika, zvichabatsira kuti matambudziko ekutakurwa kwemarara, kushaikwa kwemvura nemamwe anosangana nevagare agadzirwe vanhu vachishandira pamwe. Kanzura weward 3 mudhorobha remarondera vaBoniface Tagwire vanoti chirongwa ichi chakakosha uye vanovimba kuti chichapedza dambudziko rezvematongerwo enyika iro riri kukanganisa mashandiro ekanzuru yedhorobha ravo.
Isusu semakandazi munomarondera tine tension yepolitical sides. Vanhu vanosapota ZANPF havaendi kundowatenda misangano inoshedzerwa nakanzara weMDC. Vanhu vanosapota weMDC havaendi kumisangano inoshedzerwa nakanzara weZANPF. Saka tatichiti dai panga paita dzidziso yakakura chaizvo munyika medu kuti kanzela ndikanzela haatarese munhu kuti abva kubato ripi kana ari mucommunity kana muwadhi maanobva.
Mumwe mugari wekuwedza vaMorris Joweja vafarira chirongwa ichi vachiti chinovapawo mukana wekutaura zvavanoda pamafambisirwo ebasa mukanzuru mavo.
Chirongwa ichi ndachiona chakanaka zvikuru nepamusaka pekuti maresidensi haasi kuinvolvwa muzvinhu zvese zviri kuitika kubva kumashure uku.
Amaili zitarovinga vekuward 1 kuchitungwiza vanotiwo semaonero avo chirongwa ichi chakanaka chose.
Ndaona uchiruda kucreata waro wekuti tinge tichisangana, hanzi uyai tisangane pamwe chete.
Sachigaro wecombined Harare Residents Association vasimba rashe mwoyo vanoti sangano ravo ratambira chirongwa ichi uye vanoti chichabatanidza vagari nemakanzuro avo. Vanoti kana vanhu vakabatana nemakanzuro avo pamwe nevamiriri veparamende zvinoita nyore kurwisa dambudziko rewori iro vatiwo ndorimwe riri kutadzisa makanzuro akiita basa nemazvo. Sachigaro wekanzuro yedhorobha reruwa vapinius mushaya vanhu vanoti chirongwa ichi chakanaka chose, vachiti kanzuro yavo yakatotanga kare urongwa hwekuzivana nevagari uye yakatoumba makomiti evagari anoshanda nayo kuona kuti migwagwa yakamira sei, mvura iriko here nezvimwe zvakasiyana-siyana. Chirongwa ichi chiri kuitwa neCCDZ Harare Residence Trust pamwe nechitungwiza Residence Trust chiri kuitwa mumatunhu eHarare, Mashonaland East pamwe neMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 mumarondera, ndini Ivan Chipera.
Zimbabwe iri kubatana nepasi rose kucherechedza zuva rehuwandu hwevanhu kana kuti World Population Day. United Nations Population Fund kana kuti UNFPA, hurumende nemasangano akazvimirira oga vakaita musangano muHarare nezuro vakakurudzira hurumende kuti iuchike mari yakawanda zvikuru kune vasikana vechidiki ava vari kusaririra mabasa ebudiriro. Mutora wedu Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Sekuenderera mberi nekucherechedza zuva rehuwandu hwevanhu iri veUNFPA neStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team vari kuita musangano wokuyananisa mazera kana kuti teen talk nemusi wechishanu kuNational Gallery of Art muHarare. Chirongwa ichi chakanangana nekupa vanasikana vechidiki mukana wokutaura nhunha dzavo, nyaya dzedzidzo, hupfumi nezvimwe, vachipangwa mazano nezvipanga mazano munyaya dzemadzimai. Kweta uye vanorwira kodzero dzevanhu, amanyara dzaigumbonzvanda ndivo vanenge vari munyarikani pahurukuro iyi. Nezuro muHarare mainge muine humwe hurongwa hwokukurudzira vamwe vechidiki mumusangano wakarongwa neUNFPA, hurumende nevamwe vakazvimirira voga. Vachitaura pamusangano wekucherechedza World Population Day, vechidiki vakati nyaya yekushaya ruzivo rwakakwana nenyaya dzepabonde kuri kuvasiya votapurirwa zvirwere. Mumwe akataura pagungano iri ndimuzvare Luseta Chifamba.
Mamwe matambudziko acho anosanganisira kutosiya chikoro panzira kufurikidza nekukasika kuwanikwa. Kukasika kuwanikwa kwadzimwe dzenguri kunenge kwasanganidzana nevechidiki ava zvisiri pakodzero dzavo ivo, kana zvisiri pakuti ivo vanenge vachida kuti vange vachipinda mukati mewanano idzodzo.
Chipanga mazona kumadzimai muUNFPA amaita Misai Chinengo vakakurudzirawo kugadziriswa kwemitemo munyika kuti vanasikana vachengetedze.
Izvozvo ndofunga ihurukure ndoda kuti itwe nenyika, kuti saka zviri kurevei kwatiri kuti pamutemo watiinawo yezvino mwanasikana kana kuti mwana nyangwe mukomana unobvumirwa kuti abvume bonde ane pamakore 16 asi kuzoroorwa vanobvumirwa vaane 18 years.
Mutevedzeri wemukuru weUNFPA vayuyu vanoti vanasikana vakapiwa mikana zvinopawo kuti kana upfumi hwenyika hubudirire. MuZimbabwe vanasikana makumi matatu nemumwe chete kubva muzana kana kuti mumwe pagumi vanosununguka gore roga roga. Mudzimai mumwe pavatatu vanonzi vanoshungurudzwawo. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezvemadzimai vaSteve Nyaruwata vanoti hurumende yakazvipira kusimudzira mwanasikana zvichiburikidza nezviri muchirongwa chezima aset nebumbiro remutemo.
Kuramba tichidzidzisa macommunities kuti vazive vanhu kuti mwana akomana mwanasikana anoda kuti chii, awane zvinhu zvakadai, anoda kudzivirirwa, anoda chikoro sekudiwa kwazvinoitwa. Saka tiri kuita maawareness campaigns iwayayo mumawadi ose.
UNFPA iri kushanda nehurumende kusimudzira mwanasikana mumabasa akaita sekuronga mhuri, zvirongwa zveHIV, kukurudzira vanasikana kuti vadzivirire mhuri shonga mudzimba, kunzwisisa nezvepabonde uye nemuviri yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa1165 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Senator weVermont vaBernie Sanders nasi vaziisa kuti vanotsigira amai Hillary Clinton vavanga vachikwikwidzana nawo musarudzo dzekuti ndiani achamirira bato remaDemocrats musarudzo dzemutungamiri wenyika weAmerica dzichaitwa muna mbudzi. Vaviri ava vabva vaita musangano wekutanga vari pamwe chete kuNew Hampshire. Musangano weAfrican Union watanga muKigali kuRwanda dingindira rakanangana nekutarisa nyaya dzekodzero dzevanhu. Vatungamiri venyika vachatanga kusangana nemusi wa 17 na 18 Chikunguru. Sangano iri riri kutarisirwawo kusarudza sachigaro mutsva weAfrican Union Commission mushure mekunge amai Nkosazana Dlamini Zuma vekuSouth Africa vazivisa kuti havachadi kuenderera mberi. Mumwe munhu anga akateya mabhombo mumotokari aaputitsa pamusika muBaghdad guta guru reIraq akauraya vanhu gumi nemumwe chete uye kukuvadza vanhu makumi matatu nevaviri munzvimbo inogara verudzi rwechishiite. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvinonzi vashandi mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakarasikirwa nemabasa mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino panguva imwe cheteyo makambani gumi nematatu akavharwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi munyika. Izvi zvakaburitswa mugwaro rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoongorora mashandiro emakambani muchikamu chemwedzi mitatu yekutanga kwegore. Gwaro iri rinoti zvikonzero zvikuru ndezvekuti zvigadzirwa makambani zviri kuramba zvichiita zvishoma, ukuwo makambani achipa zvikonzero zvekuti ari kuderedza uwandu hwevashandi, kushayikwa kwezvekushandisa pamwe nekuti mamwe makambani ave pasi pematare. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Mukutarisa nezvematambudziko aya, tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Chamuyarira.
Chekutanga ndingade kuzivisa mhuri yeZimbabwe zvikuru sei vashandi kuti chiri kutaurwa nebhanga guru redu reReserve Bank paripoti yavakaita yekopari ripoti ichokwadi, zvinhu zviri kuitika. Asi chakakosha ndechekuti zviri kuitika izvi sei zvichiitika ende zvingadai zvichiitika here? Chekutanga hazvifaniri kunge zvichiitika, asi honzero yazvo iri kuita kuti zviite saizvozvo ndeyekuti munyika muno maita lack of policy pride in terms of vision. Although tiine economic blueprints aripo akaita seZimu Asset anditika haasi kutevedzerwa. Chiri kutoitika ndechekuti vanhu vedu vari muzvigaro zvikuru zvikuru sei maministers neivo vanona Reserve Bank governor havasisina waro wavanomira nawo vemunyika muno, vari kutoenda kunana IMF International Monetary Fund. IMF iyeye manje ndiyo yakamboudzana ISAP yachivataura kuti maita zvakanaka. Zvamungatonoita chekutanga kutenda monoreducer futi masararies ari kutandirwa nevashandi anova atingatiti nzungu pavari kuwana tumhutwa.
Ko izvi zviri kuitika zvinosiyawo papi mushandi tichiona kuti vamwe vemakambani ari kuvhara ivava vanga vane mwedzi yakati kuti vasiri kubhadhara vashandi wavo?
Mushandi akutongosiyiwa ramhembe ave mhembe chaasina kana paakazembera napo. Muri kubvisisa abject poverty, mushandi asiwa ari destitute ave munhu akufanana nebenzi rinotofamba uritongokumbirawo zvinhu asi ari mushandi. Umhizha hwese hwavainahwo hwanisa makambani havachagona kuti vapiwe anything chidiwe neumhizha hwavo. Huri kudyiwa nevatinoti mamanagers ivavo through nyaya yemaskilled salary. Ukatarisa even muhoro iriko mishoma yacho yasara iwe unoona kuti mari zhinji iri kutorwa vanhu vashoma shoma ndivo vari kuchinja motikari seunge hembe. Ukaenda kumabackyard kwavo unoona kuine mota dzekuti unoshamba kuti chii, nekuti munyaya ana kumwe kwaangaite mari iyo. Chikafu vanenge vainacho, mapetsi vanenge vainawo, zvikoro vanobhadharirwa. Hatimbotiza ende munhu anopiwa kuti zvinhu nezvinhu zvemari. Mushandi chaye ari kumuka day in and day out anoda kubvisa mari yekombi, anoda kubvisa mari yemvura, anoda kubvisa mari yeea asari kuti $100 tichabatira ipapa chii
Nangu makambani anenga ari pasi pe judiciary management. Iwo wanenga wachiona wemataria wanenga wachifambisa makambani. Avagone heri kuonawo kuti vashandi vanofanira kubatwa sei.
Vanoona kuti vashandi vanofanira kubatwa sei. But nyaya irikunyanya kunetsa kuno kunyika yedu kuno. Nyika yechipitirwa nyika yemadzibaba yedu. Ndezvekuti politics ndidzo dzanyanya kudarika kumpya kukufambisa nyika kuti iende mberi. Politics dziri kulida tigani. Politics dziri kulida even the economy.
Vanga vari munyori mukuru weZFTU vaKenyas Chamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo. Sangano reZimbabwe Olympics Committee rinoti gadziriro yemakwikwi eOlympics ayo achatanga mwedzi unouya kuBrazil iri kufamba zvakanaka uye vakawana rutsigiro rwakakwana kuti vakwanise kuenda kumakwikwi aya. Makwikwi aya achatanga musi wa5 mwedzi unouya achipera musi wa21. Chikwata cheZimbabwe chichange chine vanoita zvemitambo yakasiyana-siyana vanodarika makumi matatu. Ari kutungamira chikwata cheZimbabwe Olympic Committee kumakwikwi aya vataita Zomuya vanoti vari kutarisira kuti vamwe vari muchikwata ichi vasimuke kuenda kuBrazil kupera kwemwedzi uno. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanganya weStudio 7 navaZomuya.
Pari zvino ndingade kuzivisa vanhu vese vemuZimbabwe nepassport kuti chikwata chedu chinenge chakamirira Zimbabwe chakura zvakanaka chaizvo. Kune vanhu vachanomirira vari vatambi kana kuti vamhanyi kana kuti vanenge vari maathletes. Tine chikwata chasvika izvo pamakumi matatu nevairi ndovanenge vakamirira Zimbabwe kumaOlympics. Ndichireda kutaura pamusoro pegadziriro. Takaita gadziriro yatinofunga kuti igadziriro yakakwana chaizvo kuti tikwanise kuenda kunomirira Zimbabwe kumaOlympics.
Mitambo ipi ichange yakamirirwa nevavo vari kuenda kumaOlympics vari kubva muteam Zimbabwe?
Ndingatange nechikwata chedu chemamite warriors chinove chikwata chenhabvu. Pari zvino vatori mucamp kubhindura University of Science Education kwavari kugadzirira. Vakapinda mucamp vane masvondo mairi asi nguva yapfuura yese vanga vachipinda mucamp zvakare kuti vagadzirire kuenda kumaOlympics ikoko. Vakambonotamba neSouth Africa masvondo matatu apfuura, inove iyo yanga igadzirire kuti vakwanise kuona kuti ndevapo vatambi vangakwanise kuenda uye pagadziriro yavo vasvika papi. Tine zvakare mimwe mitambo yakafanana nekumhanya. Mhanyi vedu vakati wandei vari kunze kwenyika. Tinofara kuti kunze kwenyika ikoko vane gadziriro yavari kutoita. Zvikurukuru vari kuAmerica vari kuita gadziriro yavo vari ikoko vachitombomhanya mune mamwe makwikwi avanenge vachikwanisa kuti vamhanye kuitira kuti vawane gadziriro yavo. Vazhinji vanoziva kuti tine mubhagudhi mukuru kwazvo wokuti hwina Kest Coventry pari zvino ariko kuAmerica kwaari kugadzirira uyezve akanga ari kupinda mumakwikwi akawanda uko akakwanisa kuwana mhenduro dzakawandisisa chose. Kuvazhinji vevatambi ava ndine rufaro rukuru rwekuti vazhinji vavo vose vanga vari kuita gadziriro yavo zvakakwana. Pane vamwe vanga vari kubatsirwa neInternational Olympic Committee nebazi ravo reOlympic Solidarity vakapiwa tinotima scholarship kubva gore rapera vachibatsirwa kuti vakwanise kuenda kumakwikwi nekuita magadziriro yavo pane zvavanenge vari kuita. Ndine mufaro kuti vazhinji vanga vari pamascholarships ava vakabudirira kuti vaende kumaOlympics.
Vataita sizvomuya vanove mutungamiri wechikwata chiri kuenda kumakwikwi eOlympics vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuramwa mabasa mangwana pamwe nemusi wechina iri kukurudzirwa nevamwe uye kushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vanhu vari kukurudzira kuramwa mabasa uku. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Pastor Ivan Mawarire #ThisFlag vanosungwa nemapurisa muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga munyika. Mapurisa anoti ari kutsvaga dzimwe nhengo dzechikwata chetajamuka dzinosvika makumi maviri nembiri. Makambani akawanda munyika anoramba achivhara vashandi vachirasikirwa nemabasa nekuda kwekumira kwezvinhu munyadzo upfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande naMavelas Muhlanganya uye.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, July 12th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Here are our top stories this evening.
Police arrest Pastor Ivan Mawarire, one of the chief architects of last week's mass stairway, as government threatens to take drastic action on protesters.
Let me warn the instigators behind the intended protests that they will face the full wrath of the law.
Tajamuka Sesijikile spokesman Promise Mkwananzi says his arrest won't stop the fight for democracy in Zimbabwe.
The Zimbabwe Human Rights Commission investigates alleged police brutality in the country.
We understand that the police came here and threw tear gas in the buildings and people were forced out, were harassed.
And the French ambassador to Zimbabwe has dismissed as ridiculous reports that his country has a hand in mass protests in the country.
These accusations are absolutely ridiculous. This is absolutely without any base. I'm not here for that sort of thing. I'm here to support Zimbabwe and Zimbabweans.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Home Affairs Minister Ignatius Chombo has warned activists who may want to stage protests in the two-day national job stairway that have been called for tomorrow that authorities said would clamp down on them. At the same time, police in Harare have arrested Pastor Ivan Mawarire of the This Flag campaign on charges of incitement ahead of the work boycotts. Thomas Chiripasi has more details from Harare.
Minister Chombo told a news conference that the police would be out in full force to deal with any form of unlawlessness during the two-day national job stairway being organized by some groups. Chombo said, although Zimbabweans have a constitutional right to petition government, this should be done in an orderly and lawful way. He added that the army would not be deployed in the streets in case of civil unrest, arguing that Zimbabwe has enough police officers to maintain law and order.
Those violent protests are counterproductive as they may result in loss of life and the destruction of property. The security situation currently prevailing in the country is generally peaceful and calm, though there are individuals and groups that are calling for a repeat of events that unfolded last week. Let me warn the instigators behind the intended protests that they will face the full wrath of the law.
Responding to a question why President Robert Mugabe is not heeding the protesters' call for him to leave office for failing to run the country's affairs, Chombo said Mr. Mugabe has an electoral mandate to remain in office.
The individual that you are talking about was given a chance to vote for a presidential candidate of his choice, and I don't know who he voted for, but the majority of Zimbabweans and ourselves, we voted for the president Robert Gabriel Mugabe. And that vote meant he's got 5 years to rule this country. Then we go to seek a further mandate from the people.
His remarks come at a time when police have arrested Pastor Ivan Mawarire of the This Flag campaign. Mawarire's lawyer, Harrison Nkomo, told Studio 7 by phone from Harare Central Police Station that his client is facing charges of inciting violence. Nkomo said police claimed that the clergyman was in possession of a police helmet button stick, and some subversive material that he allegedly used during the July 6th stay away. Some organizations, such as the Zimbabwe Lawyers for Human Rights and several opposition parties, have condemned the arrest of Mawarire and other activists ahead of tomorrow's stay away. One government employee who refused to be named said he will be part of the people who are going to heed the call to stay away from his workplace, saying the government must address the concerns of its citizens.
Tomorrow as a worker, I'm not coming to work because this issue is affecting everyone in Zimbabwe. Every Zimbabwean is suffering, and I think it's high time we now need to show the government that people are disappointed. We should have done this 5 years ago.
Some human rights groups, like the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, have called on police to respect the rights of any protesters during the stay away. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Meanwhile, Tajamuka Sesijikile spokesman Promise Mukwananzi says his arrest won't stop Zimbabwe's fight for democracy. Mukwananzi was arrested for allegedly participating in a protest outside Choppy's supermarket, said to be owned by Vice President Phelekezela Mpoko, who has been staying at Sheraton Hotel since his appointment. He speaks to Studio 7's Shoni Sojani about his arrest and related issues.
Jail is jail. You have the confinement of your freedom. You have to sleep on the floor with lice, dirty blankets, and very cold. That's basically what it was. But what is more important to us, I think, is the reason why we were in jail and why we might actually be continually going in and out of jail.
What were the charges against?
They've given me a very ridiculous charge of inciting violence, which I flatly and totally deny. I have not incited any violence anyway. What is inciting the violence or whatever the unrest in the country is the misgovernance of President Robert Mugabe and his regime, who should step down and allow the country to sort itself out.
What happens if he then steps down? Won't there be a vacuum? Who would you want to come next into power?
It's not about who I want to come to power. It's about what form of country we want and what future we want for the country. That is more important than who comes. Whoever comes must be guided by the aspirations of the people of Zimbabwe in terms of where we want this country to go.
How do you predict tomorrow will be?
Well, I don't know about tomorrow, but what I know is that the people of Zimbabwe are very agitated, as we have seen in the past month or so, with the mushrooming of all the protests across the country on various issues, which is an indication of the challenges that the country is facing. Whatever comes tomorrow is whatever comes. But what I can assure you is that as we move forward, there will be an escalation of various forms of protest. It's not going to be confined to one form of protest. There are going to be various forms of protest from various areas in different places at different times to show this government that we are fed up and that the government must then meet the demands that we've made that are on the public domain.
That was Promise Mukwananzi, spokesperson of the Tajamuka Sesijikile campaign, speaking with Studio 7's Chioni Sojani from Harare.
In a related development, the president of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Takava Fira Joe, says they won't take part in the mass stay away set for tomorrow and Thursday, as they have not been consulted by the organizers of the protests, including Pastor Ivan Mawarire of This Flag Movement, who was arrested this morning. Our correspondent Gandri Maramba reports.
In an interview today, Joe said, unlike last week when teachers affiliated to his organization were part of the protest, they won't participate in the mass stay away this week.
As leaders, we have not been consulted by Pastor Mawarire and his colleagues in Tajamuka. And we don't think that there is an appropriate all-embracing planning so that tomorrow's call for stay away becomes successful. Last week, we participated because we had long planned to engage on industrial action. This is not to say that we are against any genuine stay away, But any genuine stay away must be a product of consultation, a product of consensus, a product of buy-ins by other organizations, and not unilateral decisions where an individual calls for a stay away and does not consider other important stakeholders. We have not also had a chance to consult our members, and we cannot therefore go forward headlong with the plans to go for a stay away, which we don't know its purpose and intention. But we would participate in any genuine stayaways that consult teachers, leaders, so that we also consult our members so that they give us a mandate. But in this case, we have not been given a mandate by our members. We are mere leaders that act on a mandate from the constituents, and our constituents has not given us any mandate to take part in tomorrow's stayaway.
Pastor Mawarire has urged Zimbabweans to take part in the stayaway, saying their demands have not yet been met by President Robert Mugabe's government. Activists have urged the 92-year-old Zimbabwean leader to step down for allegedly failing to run the country. They also want government to lift a ban on food imports that had become the lifeline of many unemployed citizens, and the arrest of corrupt ministers, among many other issues. Reporting for Studio 7 in Mashingo, this is Gandhi Maramba.
And the Zimbabwe Human Rights Commission has started investigating what took place at a block of flats in one of Bulawayo's high-density suburbs, where police reportedly abused scores of innocent civilians, as Zimbabweans continue to focus on police brutality in the wake of last week's mass stayaways.
Reported widespread abuse of civilians by police is coming under the spotlight as the Zimbabwe Human Rights Commission this morning descended on Rombo Flats in the Nguvuyenja High Density suburb to investigate what transpired during last week's disturbances following reports that police allegedly tortured innocent civilians. Rombo Flats, which houses nearly 1,000 people, is home to the family of David Mtasa, whose one-year-old child died after allegedly inhaling excessive tear gas, which police used to flush out suspects involved in violent protests. ZHRC Commissioner Japhet Ndabeni Ncube told journalists that the commission had decided to make investigations at Rombo following complaints against the police by some residents. However, Ndabeni Ncube said he could not say more as the commission still needed to get a full picture of what happened.
We understand that the police came here and threw tear gas in the buildings, and people were forced out, were harassed.
Ordinary citizens, civic organizations, and the opposition MDCT have roundly condemned the police's heavy-handedness, particularly in the wake of protests during the recent stay away. ZHRC was established under the country's constitution to promote as well as raise awareness and respect for human rights and freedoms at all levels of society in the country. It has the power to investigate allegations of human rights abuses and make necessary recommendations to Parliament and to the Commissioner General of Police to cause arrests where evidence would have shown that human rights were criminally violated. Meanwhile, legislator and deputy spokesperson Tabita Kumalo of the MDCT was earlier today summoned and later released after being questioned by police at Bulawayo Central's Law and Order section. Kumalo told Studio 7 that the police accused her of being one of the people behind the protests that occurred in Bulawayo and across the country.
They claimed that I was seen at a meeting at Burombo Flats at room number 2, where I held a meeting with the people that caused the chaos there. I was then accused as well of being the brains behind the chaos that is happening in Zimbabwe. It was a way of intimidating me. They have no clue who is behind these skirmishes as far as they are concerned. So they are literally witch hunting. I don't know what is it that I do that made them identify me as the so-called organizer of something that I have nothing to do with.
Kumalo said her party supports the people's right to demonstrate in order to show their disgruntlement over the hardships that they are facing, but maintained that such protests must be peaceful, as engaging in violence is self-destructive. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shaba.
French Ambassador Laurent Delarose has dismissed as ridiculous reports that France and some developed countries are behind the social unrest that Zimbabwe has been experiencing, including last week's mass stay away. Reporter Nothando Sibanda has the story.
Ambassador De La Hoss told VOA Studio 7 calling for protests and inciting citizens to cause violence is not part of his mandate, adding that since he is posting to Zimbabwe, he has been preoccupied with presenting the country as a viable destination to French investors. He said the Zimbabwean government should be preoccupied with bringing perpetrators of police brutality, as evidenced by videos and pictures circulating on social media, to book instead of making baseless accusations against this country.
These accusations are absolutely ridiculous. This is absolutely without any base. I'm not here for that sort of thing. I'm here to support Zimbabwe and Zimbabweans. I think that the authorities in Zimbabwe need to look into these acts of police brutality that we have witnessed, that have been filmed and published on social media.
In a statement released by the delegation of the European Union to Zimbabwe earlier today, the EU representatives castigated the violence and human rights abuse in the aftermath of the protests, calling for respect for the right to peaceful demonstration as enshrined in Section 59 of Zimbabwe's constitution. Human rights activist and church leader Reverend Hussein Spanda said blaming what government has been calling a third force is to ignore citizens' collective frustration and anger over bad governance, corruption, and widespread poverty.
The reason why people have stayed away and we have this current civil unrest in Zimbabwe is simple because people are hungry. Government had promised that it will provide more than 2 million jobs. That has not happened.
Zimbabwe has been hit by social unrest and protests over the past recent weeks by many social groups, including informal traders, public transport operators, and civil servants. In the meantime, another shutdown has been called for Wednesday and Thursday, while the MDCT Women's League is calling for a Beat the Port Saturday protest against hunger. Reporting for Studio 7, this is Nothando Sibanda.
Meanwhile, Botswana says there has been no formal deliberations with Zimbabwe on the unfolding crisis, which has seen several violent demonstrations amid calls for President Robert Mugabe to step down. Analysts in Botswana, however, say the situation cannot be ignored. Studio 7 correspondent Martin Gwenya reports.
Botswana's Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Ms. Belonomi Vincent-Moitoi, says they've not been informed about the current situation in Zimbabwe. Vincent-Moitoi says she was in Zimbabwe last Thursday as part of her campaign for the African Union chairperson post, and nothing came up in meetings with state officials.
I was in Zimbabwe on Thursday. There was nothing to report.
However, analysts expect Botswana to engage Zimbabwe through various platforms, which include the two countries' joint commission on defense and security, or the Southern African Development Community, SADC. Botswana President Ian Khama is the SADC chairperson, and there's a growing feeling that the unfolding Zimbabwe crisis must be tackled at regional level. Political analyst Mr. Ndulamo Murima says Zimbabwe's crisis is causing instability in the SADC region, and therefore SADC cannot ignore the unfolding crisis.
It is indeed long overdue for SADC to intervene. The reason why I'm saying that is that the effects that come as a result of the situation in Zimbabwe obviously affect Zimbabweans themselves. And secondly, it obviously also brings problems, economic immigration, to the SADC region itself.
But University of Botswana political commentator Mr. Leonard Sisa says SADC might find it hard to deal with the often dismissive President Robert Mugabe.
One can just come closer to him and talk about such issues early. Rather, he's blaming them to say, but you guys, you have decided not to listen to the African leaders, but you are listening to the superpower country leaders. By Longore, they have decided to sanction Zimbabwe, not to buy and sell anything for Zimbabweans, but you decided to, you know, go along with that. So really, I don't think it can be easy.
There are growing fears of an influx of immigrants into Botswana if the situation flares. Zimbabwe was rocked by demonstrations, some of which turned violent in the past week, over the deteriorating economic situation in the country. Botswana is already feeling the pinch of some of Mr. Mugabe's policies, with the recent import ban on some goods significantly slowing down economic activity, particularly in the second city of Francistown, where Zimbabweans flock for groceries and other business. Reporting for Studio 7, this is Martin Gwenya in Gaborone, Botswana.
And now we take a look at regional and international news.
Vermont Senator Bernie Sanders has endorsed Hillary Clinton as the Democratic Party's nominee for president.
Uganda's main opposition leader has been freed after spending 2 months in jail over treason charges.
United Nations Secretary General Ban Ki-moon has urged the Security Council to impose an arms embargo and targeted sanctions on South Sudan, where violence has resumed.
And the 27th Assembly of the African Union has opened in Kigali, Rwanda, with the theme 2016, a year of human rights, with a particular focus on the rights of women.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
As Zimbabwe picks up the pieces following the countrywide stay away that shut down the fragile industry, causing the economy to lose millions of dollars, economists and trade unions warn that more such actions will bring the country to its knees. Some unofficial figures say the country lost more than $150 million on the one-day economic shutdown that was organized to put pressure on the government to address multiple issues related to the flailing economy. Zimbabwe Congress of Trade Unions President George Nkiwane said it was strange that the government should be talking of loss of revenue when it reported last week that the stay-away was a flop. Economic commentator Godfrey Kanyenze tells Studio 7 it would not be easy to quantify the effects of the stay away because the economy is mostly informal.
There are quite a number of factors at play and can be traced back to the post-2013 situation, where following its electoral victory in the 2013 general elections, ZANU-PF formed a one-party government, and basically it had promised quite a lot. It had promised to undertake policies that will take the economy forward. It had promised to create, for example, more than 2 million jobs, etc. So basically, the challenges that we have faced that has resulted in the stairways and basically the demonstrations that we are witnessing are also related to the unfulfilled promises to start with, the declining economic performance, the challenges basically associated with the inconsistencies and lack of sound policies that have been implemented since then. There are other factors. If you look at organizations such as the Jamuka, such as the FLEG, that have generally been mobilizing the citizenry around grievances relating to corruption, deteriorating economic conditions, and also the lack of transparency and accountability.
Now, we have heard that the country lost close to $200 million, and some are putting it $150 million dollars because of the stay away. Would you say these figures are correct?
Well, it's always difficult to validate these figures without undertaking a comprehensive analysis. So generally, one could say there is a grain of truth because the stairways were quite successful, so it should have had quite some impact on the economy.
Now, for us to be able to quantify the loss that was accrued over that period, would it be correct to also incorporate the informal sector and say the money that they were supposed to generate was lost?
Well, of course, when you're quantifying economic activity, you know, you can't segregate the formal and informal because both are contributing to total output. It may be the case that in the formal statistics, they may not include what is happening in the informal economy. But however, when you look at such events, that has also to be included because those economic activities are important.
Now, tourism is one of the key factors on the Zimbabwean economy. Now, when you look at what has been happening, do you see the returns getting lower?
Well, certainly they will, because tourism is a very interesting sector in the sense that it is based on sentiments. If there are perceptions that it's not safe to go into a country, they've got options. They can go and watch and view the Victoria Falls from the Zambia side. They can decide to go to Botswana and see the Big Five or South Africa or Mozambique. So in essence, that does have implications for the tourism sector.
And that was Godfrey Kanyenze, an economic commentator, speaking on the line with Studio 7 from Harare.
Hello, Zimbabwe. This is Chioneso Jani, your host for Time to Engage, where the voices of Zimbabwe's youth are heard. Today with me, we have Takawira Kapikinyu joining us. Hello, Takawira.
Hello, how are you, Chio?
I'm fine, thank you. Thank you for being with us.
Welcome.
Tell us what you do.
I work for an international organization. I do monitoring and evaluation for them.
You were at Young Women for Zimbabwe Leaders with Nyaradzo Mashaya Mombe. And how did that go for you?
I think Nyari was able to explain the problems that are facing women in Zimbabwe at the moment and what she has been trying to do, not only herself, but other women's organizations in trying to remedy the situation for the girl child and for other women leaders, as well as engaging the government in making sure that the role of women in society are regarded and is respected. So I think it was a good initiative for her to show that despite the problems that Zimbabwe is facing at the moment, there are people that are dedicated to working for the better of the country and making sure that they are also engaging the government and other stakeholders in making sure that the voice of women is heard.
One of the highlights that she brought up in the meeting was that in terms of the hierarchy, Joyce Mujuru was replaced by a man instead of another woman. What is your say on that?
That could be a big problem that there are no women leaders at the top. At the moment, the biggest issue is it's women who brought it down. And I think it's also the role of women to be able to take out the women up to that role and not just for wait for men, because the women that took it down had an idea, had an agenda. And I think it's also the same women that can also bring up another leader. But us as Zimbabweans, we need to actually respect the role of women in society and give them higher positions for them to be able to make meaningful contribution and meaningful decisions and make the policies for our country.
One of the gentlemen in the meeting raised an issue of this flag campaign and the role of women participating in this social media shutdown in Zimbabwe. What would you say about that issue?
Women have always played a meaningful role in the struggle for Zimbabwe. They've been in the background. But this fake campaign is a high-tech, and most women do not have access to resources to be able to partake in such issues. So I don't blame the women. Women have always been supporting. Men go to the struggle, and after they get hurt, it's the women that nurse them. It's the women that are feeding the husbands. It's the women that are feeding the children. They have another role, a very meaningful role that they are playing, despite not being at the forefront of any struggle. But they are the ones that sustain a struggle.
Thank you so much for being with us.
All right, thank you so much.
And that was Takawira Kapikinyu, and I am Chioneso Jani.
And in sports news, the Zimbabwe Olympic Committee says preparations for the 2016 Rio Olympics are now at an advanced stage, with over 30 athletes expected to participate. Leader of the Team Zimbabwe at the Olympics, Titus Zhomuya, says his organization received funding from both the Olympic Committee and government and will start departing in batches at the end of this month. We hear more from Zhomuya.
Currently, our team stands at 31 athletes. We have actually now added another swimmer, making it 32, because yesterday we received confirmation that one of our swimmers, that is Sean Michael Gunn, who was awaiting universality place after we had applied for that one, he has now been accepted and he will be representing Zimbabwe in the 100-meter stroke at the Olympics. But the team currently now stands at 32, which is the second largest team to represent Zimbabwe at the Olympics after the 1980 Moscow Olympics, where we had a delegation of 42. We have got a representation from swimming, where there will be two athletes. We also have representation from athletics, where we have got six athletes. We also have a representation from archery, which is a new entrant in Zimbabwe. They've just registered themselves at the Zimbabwe Archery Association through the Sports and Recreation Commission and the Zimbabwe Olympic Committee. We also have another athlete there
who has attained a qualifying slot at the Olympic Games after having qualified at the African Archery Championships held in Namibia on the 30th of January 2016. We also have representation from equestrian, where we have got one athlete who will be riding a horse, and the horse is also an athlete. We are excited about that one. We also have two athletes from rowing, two rowers who will be representing Zimbabwe, a male and a female. And then the last one, but not the least, is the shooting, where we've got one athlete who represents Zimbabwe at that level.
What about the women's soccer team? We understand that they made it also to the Olympics. Are they part of Team Zimbabwe?
This is an exciting development for Zimbabwe. The Mighty Warriors, for the first time in the history of the Olympics for Zimbabwe, we have a team sport that is representing Zimbabwe by qualification.
That was the leader of Team Zimbabwe at the Olympics, Titus Jomuya in Harare.
That's it for tonight. And remember, on Live Talk tonight, we are talking about the planned Mass Stairway tomorrow. This is Chris Gande, stand by for Ndebele.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing a pleasant evening and a very good night.
Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 uNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Elingalitshona njani izulukandaba lamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
UPastor Ivan Mawarire ubotshwe ekuseni ngo-8:30 khathesi uphakathi kwamapholiseni e-Arrestenburg Police Station. Amapholisa athi wona bafuna ukufaka ama-charges oku-incitement kwe public violence okubangela udlakela kuleli lizwe. So khathesi bamvalele e-Arrestenburg Police Station.
Kubotshwa umfundisi Ivan Mawarire owomkhankaso we-This Flag Campaign lamhlanje phambilini kokutshengisela kwensuku ezimbili okuqala kusasa.
This is absolutely
umlando lo engiwetheswayo olaqiniswa ngisho ngithanda ukuwalandula wonke lawa macala. Ayisikho engikulandekuleli, ngilapha ukusekela ilizwe leZimbabwe kanye lezizalwane zakuleli. Engikukhuthazayo yikuthi uhulumeni akhangelisise indaba yodlakela kuzizalwane oluphume kumifanekiso ebesiyibona ebulenjini.
Ummeli weFrance eZimbabwe uthi imbiko ethi lizwe lakhe kanye lamanye awentshonalanga yiwo ajojozela ukungahlaliseki eZimbabwe yikuba ninda udaka nje kuphela. Abezaphu labekhomishini ebona ngamalungelo oluntu baphuma ijumo besiyafika eBurombo Flats engubo yenja kobulawayo leMakhokhoba besiyahlolisisa ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umfundisi Ivan Mawarire umkhankaso we-hashtag This Flag Campaign ubotshwe namhlanje ekuseni phambilini kokutshengisela kwensuku ezimbili okuqala kusasa ngokungayi emsebenzini okuke kwenziwa ngeviki edluleyo abantu beveza ukukhathala kwabo ngesimo somnotho lezombusazwe elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukubotshwa kukamfundisi Mawarire kuza ngemva kokutshengisela okube khona ilizwe lonke ngeviki ephelileyo. Uzulu eveza ukukhathala wakhe ngesimo somnotho nokungathembeki kwenkokheli kahulumende. Lo mkhankaso bewukhokhelwa ngabenhlanganiso yokubalisa eye-This Flag Campaign ekaMawarire, Tajamuka sesijikile eye-Occupy Africa Unity Square Campaign lezinye. Umelwa ligqwetha lenkampani yeMishi Legal Practice elilunga njalo lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umnumzana Harris Nkomo ogcizelele ukubotshwa kwakhe.
UPastor Ivan Mawarire ubotshwe ekuseni ngo-8:30 khathesi uphakathi kwamapholiseni e-Arrestenburg Police Station.
Unkomo uthi uMawarire ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa phezu komlando awetheswayo.
Amapholisa athi wona bafuna ukufaka ama-charges oku-incitement kwe public violence ukubangela udlakela kuleli lizwe. So khathesi bamvalele e-Arrestenburg Police Station.
Ngaphambilini amapolisa ake amthwala efakwe izankosi aya laye emzini wakhe avondela ukuyadinga impahla eyingozi ezasetshenziswa njengobufakazi kucala lakhe. Ubethukile unkosikazi wakhe uSamantha Mawarire ngesikhathi amapolisa la efika emzini wakhe edinga ingowane yamapolisa abayithi yantshontshwa ngumkakhe lentonga ye-button stick esetshenziswa ngamapolisa ukutshaya abantu. Amapolisa athi yikho akusebenzisayo ukutshotshozela uDlakela mhlaka 6 Ntulikazi, kuyiyo njalo abefuna ukuyisebenzisa mhlaka 13 Ntulikazi emkhankasweni weZimbabwe Shutdown 2. Basuke lapho baya emahofisini ebandla lakhe lenkonzo alikhokhelayo ele His Generation Church emzini weMilton Park. Okunye okubikwa kudingwa ngamapolisa la kubalisa umakhalekhukhwini wakhe, izikhali, ingwalo ezilembiko engalunganga, okudakayo lokunye okunenginengi. Kudaba olufanayo, umfundisi Patrick Mugadza waseKaripa oke wabotshelwa utshengisela eyedwa eVictoria Falls nyakenye ekhonona ngombuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF, laye usungule umkhankaso wokuthandazela ukusuka kwamongameli Mugabe wensuku ezingamashumi amane awuthi ngesilungu yi-40 Days of Mugabe Must Fall Prayer Campaign, oqale mhlaka 1 kuyona le inyanga kaNtulikazi owenzelwa e-Africa Unity Square. Injongo umgazethi yikuthandazela ukususwa kwamongameli Mugabe lenkokheli yeZANU-PF embusweni ngoba esehlulekile ukubusa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gamba.
Siyabonga Mavis. Silokhu sikudaba olufanayo, ummeli weFrance eZimbabwe uthi umbiko ethi ilizwe lakhe kanye lamanye awentshonalanga yiwo atshotshozela ukungahlaliseki eZimbabwe okokungayi kwabantu emsebenzini i-stay away yikumninda nje ngodaka angazi ukuthi luvela ngaphi. Okuningi asikuzweni kunoThando Sibanda.
Kulandela ukutshengisela okube khona ngeviki ephelileyo, iziphathamandla zikahulumende zithi konke lokhu kungahlaliseki elizweni kubangelwa ngamazwe angentshonalanga agoqela eleFrance, eleMelika kanye lawenhlanganiso ye-European Union. Ekhuluma leStudio 7, umeli weFrance kuleli, umnumzana Laurent de la Hosse, uthi imbiko le yikudinga ingxabano kuphela kodwa ayilaqiniso, njalo labo abatshonjalo bazama ukucatsha ngomunwe bebalekela inhlupho zabo ngokuzethesa omakhelwane.
These accusations are absolutely ridiculous. This is absolutely
umlandu lo engiwetheswayo olaqiniswa ngisho ngithanda ukuwalandula wonke lawa macala. Ayisikho engikulandekuleli, ngilapha ukusekela ilizwe leZimbabwe kanye lezizalwane zakuleli. Engikukhuthazayo yikuthi uhulumeni akhangelisise indaba yodlakela kuzizalwane oluphume kumifanekiso ebesiyibona ebulenjini.
Udela Hosse uthi kungumsebenzi wakhe ukuba sebulenjini ngoba kumele azi okwenzakala elizweni ukuze abe lakho ukuxwayisa uhulumende wakhe okuyikho okwenza axoxisane labantu abachiyeneyo kuleli. Ethi kunje nguye okhokhele imizamo yokuthi umphathintambo wezemali eZimbabwe ahlangane labosomabhizimisi beFrance kuxoxiswane ngokuvuselela lokuthuthukisa inotho yelizwe ngoba ujonge ukuza kwakha kuleli haji ukubhidliza.
These events, I was in Paris with Minister Chinamasa.
Silimihlangano lohulumende wami kanye lamankampani labosomabhizimisi bakithi sibonisana ukuthi bangaphathisa njani kunotho yakuleli. Selokhu ngeza kuleli ngisebenza gadalala ukukhuthaza osomabhizimisi beFrance ukuletha imali kuleli.
Olwela amalungelo oluntu, umfundisi Useni Sibanda uthi akungadingwa abathakathi phandle ngoba okuyikho ukukhathaza uZulu wakuleli ukuze atshengisele yikungaziphathi kuhle kwenkokheli kanye lezinqumo eziletha ubuyanga elizweni. Ukukhomba abokuza kuthiwe yibo abathothozela uZulu uthi ukungahloniphi imbono yezizalwane zakuleli eziyizo eziyikhothayo mile imbenge.
Abantu abalakuhle ezindlini. Okwesibili, uhulumende wayetshela abantu ukuthi kuzaba le msebenzi engabe isedlula i-2 million. Leyo msebenzi ayikho, okukhona indlala kuphela. Okwesithathu, njalo siyabona ukuthi uhulumende umise ukungena kwezinto elizweni. Abantu abaningi bebephila ngokuya order izinto eSouth Africa bebuye bezothengisa ngenxa ukuthi uhulumende usekuvalile lokho abantu abaningi abasela ndlela yokwenza imali sokulendlala
eZimbabwe libhekane lokutshengisela lokungahlaliseki elizweni kumaviki aphelileyo kubangelwa yizizathu ezehlukeneyo ezigoqela okwenzakale eBridge ngenxa yokuvinjwa kokungena kwempahla elizweni ezivela ezansi Afrika ezinjengokudla ukutshengisela kwabezimota ezithwala uZulu bekhonona ngesiphathu samapholisa kanye lokungayi emsebenzini ngolwesithathu oludluleyo. Kuliviki kulabaququzela ukuthi abantu bangayi emsebenzini kusasa langolwesine kuthi abesifazana bebandla le-Movement for Democratic Change kamnumzana Morgan Tswangirai bathi uZulu atshengisele kumkhankaso wokutshaya imbiza ngomgqibelo ekhalaza ngendlala esingene kuZulu. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Amapholisa abikwa eqhubeka ehlukuluza ngokubopha lokubuzisisa abantu endaweni ezijiyeneyo zelizwe phezu kokukhalala umsebenzi okwenzakele ngeviki edluleyo kanye lokuqoqwa kusasa langolwesine. Phezu kokubopha umkhokheli womzabalazo we This Flag umnumzana Ivan Mawarire eHarare lamhlanje, amapholisa akobulawayo abize ilunga ledale lephalamende njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ambuzisisa ngokukhalala umsebenzi okuzenziwa okukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Amapholisa abikwa abemethesa njalo icala lokutshotshozela udlakela olwaba khona ekukhalaleni umsebenzi ngeviki edluleyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonkosazana Khumalo ochasise ngokwenzakaleyo.
Ngike ngingena bangitshela ukuthi bona balobufakazi ukuthi ngibonakale emakhokhoba ngesikhathi abantu besilwa namapholisa. So bona balobufakazi ukuthi okwenzakale koBulawayo amalanga la adlulileyo ukulwa kwabandla amapholisa yimi umqoqi ukuthi kwenzakale khonokho. Njalo balobufakazi ukuthi ngenze umhlangano eBurombo flat number 2 ngikhankasela ukuthi kwenzakale khonokho ukulwa kwabantu lamapholisa. Njalo ukuthi angihambe eTonko ngafika khona ngale ngafika ngathenga utshwala abacabangeli ukuthi utshwala lobo ngibuthengele ukuthi nginike abantu abalwa namapholisa. Njalo ngecala lokuthi ngidrayiva inqola yomlilo engenama number plate.
Nxabe sithi balobufakazi bokuthi lawe ubuphatheke kudlakela lolu utshotshozela abantu, kungani bengakubophanga?
Embabuze bona ukuthi nxa kade lilobufakazi obunjalo yini lingangibuphanga? Ubuhle bakhona futhi omunye wamapholisa wakhulu bapholisa wabo ubevele ehlezi ngami edlula emile eRose Camp, mina ngingena umgwaqo ngingangena erenkini ngoku-67 no-30 babengangeneki. Ngiza besithi Thabita ngamisa imota ngambuza ngathi liyambiza yini, wathi hayi. Ngambuza futhi ngathi xa semphuma lapha ngingene ngo-6 kumbe ngingena erenkini, wathi ngingena erenkini. Ngathi njalo ungangibophanga khona phanxa ukuthi vele imbonte ngiphula umthetho. Njalo imota le kayiqasanga namuntu ingabi la ma-number plates ngoba mina kanginamali yokuthenga insurance. Ngathi no, ngingena ungathenga insurance $20. Ngathi no, imota mina engihamba ngayo iyayigadwe ngabantu. So kungaba le ngozi ngile third cover ngizaba lapha ngibathinda abantu ababi sebelimele. So ngifuna i-comprehensive cover lami kodwa ngemali engiholayo nganganelisa ukuthi ngiyithengele i-comprehensive. So nxa kuthi ngilecala hayi ngizambupha ngizolokhu ngibhadala ama-fine ngize ntole leyo mali yakhona.
Batheni ngokukhalala imisebenzi kwakusasa?
Babuzile ukuthi ke kusasa kuyajengisela. Ngathi mina nami angikwazi ngiyezwa ngani ngoba yini eliqatshiweyo ukuthi into ezinje lezi lizame ukuzicwayicwayisisa ukuthi liphume lazo.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, ilunga ledale lephalamende njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Kunjalo nje amagqwetha alwela amalungelo oluntu lamhla acele umthethwandaba we-High Court koBulawayo ukuthi ukhulule abantu abalichumi lasikhombisa ababotshwe kumaviki amathathu edluleyo eBridge ngemva kokutshengisela besola uhulumende weZANU-PF. Abantu laba betheswa icala lokubangela udlakela njalo balokhu bevalelwe ngoba umthethwandaba kamanje eBridge usala ukubakhulula. Kolunye njalo daba, abantu abangamachumi amabili lasikhombisa abavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso i-bail ngumthethwandaba izolo lokhu bevalelwe ngoba bengakayitholi imali ye-bail. Lokhu kuvezwe ligqedwa labo umnumzana Lizwe Jamela. ibandla lezaphu kunye labe commission ebona ngamalungelo oluntu baphume ijumo bayafika eburombo flats emzini wengubo yenja kobulawayo kunye lemakhokhoba besiyahlolisisa ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapolisa ahlomileyo kulandela ukutshengisela kweviki edluleyo ngolwesithathu. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ege sizwe ke udaba lwe zaphu kanye labe commission ebona ngamalungelo oluntu abafike emzini weburombo flats emzini wengubo yenja.
Ukomishina Jafet Ndabeni Ncube obonakale ekhanyekhanyela indawana yonke akathandanga kuphendula imibuzo yabezindaba. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa laye ufike wakhalela imuli ezalahlekelwa ingane kudlakela lweviki edluleyo lapho obekulonkosikazi Beauty Nkomo, umkamuyi uRobert Nkomo abathi igabha lentuthu ehitshayo i-tear gas elajikelwa endlini ngamapholisa awe-riot eburombo yahitsha umkakhe njalo lengane eyacina ibhubha. UDabengwa uthi bazathatha inyathela bayecala uhulumende ngocuku olungaka.
Hayi, sesizobona mama zakukhangela lathi sizama ukuthi siyilandele i-case yakhona sizwe ukuthi kanti umamapholisa aqhatshelwa ukuthi avikele abantu lempahla yabo kanti lapha sebehamba kusevayive abahlaselayo kuthiwa abantu bathi.
Unkosikazi Ngwenya ulandisele uDokotela Dabenga ngokwenzakala kumkakhe lapho ehitshwa yintuthu ye-tear gas lokwenza kwamapholisa ukubahlabelisa ingoma yelizwe ngesishona kwamkhumbuza isikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
But ngenxa yokuthi intuthu liyana yaqeda ama-2 days lokhu ingakaphela waphonga ukuthi esifubeni sami lapha kuyachisa ngathi ngenxa yokwesinye isikhathi intuthu le yiyenjani eku-affecta ukuthi isifuba sakho sibe njani.
Imuli yemakhokhoba eyachiselwa indlu kulandela ukujikelwa kwe-tear gas endlini yokulala ngefasitela kwatsha imbheda lezigqoko okungabiza inkulungwane ezimbili zamadola i-$2,000 ilandise ngokwayehlela mhla walelo langa njalo balobufakazi noma nje imota ecitsha umlilo yanqabelwa ukufika ukuzocima umlilo ngamapholisa ayevalile baze bacina bezicitshela umlilo ngamanzi. Umnumzana Thawanda Mwetsi owemakhokhoba uthi ngempela nguye owacima umlilo lapho ugogo wakhe unkosikazi Adija Kazembe Msaliwa esebalekele i-tear gas wayacatsha komakhelwane.
After sebehambile 10 minutes or so ngeza abantu kwendlukhala sithi endlini kuyatsha naye ukugijima mbuya lapha zobona ukuthi kuhamba njani. Ugogo wamthela ngasiko sekuhambele next door sacitha umlilo. After ucitha umlilo yiwathola khona ukuthi ukhoze umlilo lo yini i-Kingstonane ye-tear gas. So ushefu wemaphutha wona nawo wabuya uye wafika wangena yedwa abanye tugaza sanaziphandle wafika wakubona wasithi asambe ureporta emapholiseni ukuhamba wabo kuwafika wangena kwa-statement.
Omunye umzukulu kagogo uMsaliwa uJoseph Muthimbitsi yena uthi ngemva kokucitsha umlilo endlini amapholisa aphinde aphenduka abatshaya kabuhlungu ethi bagiqike emanzini alodaka abakade bewasebenzisa ukucitsha ngawo umlilo.
Sasigajira nje sibalekela bona la bantu i-rayoti lawa ngathi mpuma ukuthi ndingugwayi phandle ukubona intuthu iphume igcwebe la mina akiwa umntwana la kuyatsha la ukugijima kwami losashamini sakulala iwindisi sithatha amanzi emuva ngacitsha umlilo sakwathola isivalo ukuthi intuthu yawelana iphume umoya wyeliukuzimaitika ugogo kade bengaseko vele sebebalekile sakhwitsha umlilo wangona wagcitsha lapha senhlezi la kuthi into yenzekayo yeyirongo wathi utsha futhi bahlwanilanda mina antshaya ngemvuma lapha ambuzanga Wakula manzi kati kwira pasa kupitia omulilo la. Karasungu kikara pana ema nzini we nyatira. Entera omulota. Watu wati ngena ni njini. Sia ngena njini jana kule ntuti eni. Eti ye gas. Wata aswa alifume isi kucho. Sefungu kucha yomundu onge ve.
Abeza pubani geze usizo logu utale mali. Kuzo zonge imuli abazi kulumisileyo. Batembisa ukuphindela ukuzochasisa ukuba bahambe njani ekuqaleni uhulumende ngesiga samapholisa. Kusasa langolwesine abantu bakhangelelwe ukutshengisela njalo ngokungayi emsebenzini besola uhulumende kunye lamapholisa osokubangele ukuba kobulawayo. Amapholisa abonakale enqumanquma ezitaladeni sebevale imigwaqo. Behlola izimota bekhangelele ukutshengisela kwakusasa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo fast 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080. Lamhlanje ke kuhlelo lwabatsha olwe the connection sikhangela ukuthi abasakhulayo bona baphatheka njani ekutshengiseleni okukhona ilizwe lonke. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ilizwe liphakathi kokuhluza ukuba umnotho welizwe ungaba uhluzuke kanganani kulandela ukutshengisela kokungayi emsebenzini ngeviki edluleyo phakathi kokwesabela ukuthi kulokunye okungenziwa njalo kusasa. Ingcwethi zomnotho welizwe zithi zona ilizwe lingaba lalahlekelwa imali eningi kakhulu ngaleso sehlakalo. Ezinye ingcwethi zithi umnotho welizwe ungaba walahlekelwa imali engedlula isigidi esisodwa lengxenye $150 million. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Godfrey Kanyenze utshele iStudio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi imali engaba yamotshakala ngesikhathi sokutshengisela itholakale. Umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana George Ngiwane utshele iStudio 7 ukuthi okumangalisayo ukuthi uhulumende wayesithi ukutshengisela kwangeviki edluleyo akuphumelelanga kodwa usekhala ngokuthi kwamotshakala imali.
Into esimangalisa yabo angazi ukuthi umonakalo abasithuma ngawo kathesi kuvelela ngapho bona bebhizi bebhala imaphepha nokuthi vele azange kube lalutho abantu kabayenzanga lutho kuvela kula effect sibili kwi-economy but kathesi ke sebekhala sebekwazi into iqiniso sebekazi ukuthi kwaba ne-effect sibili enkulu okumangalisayo ngoba endaweni eziningi kakhulu kwakumnyele nje kungelalutho kungela-activity kuthule zwi. Kono kya ni mta kuna production, ama batengisi watule zi, kwa atle baba le ise kulu ka kuna kuma wanita ya wote katika masika za wacho wana teo. Engu ima ngane zi, kwa mwe na luto wakande, kwa na kasi kipota pota kubona, kwa mwe na luto kutu zizi.
Manjo kukuti ngasi ngatrava ngila, njo kukuti umona galo wankonu ngafika kumalini, singati imalini?
Tina kwa mwe zayo, ala kwa zi, mwe kono mwe na wama kutu mwesi, akuma mwoti me, mwe kwa mwe kwa mwe kwa mwe 200 million ngasikazi.
Manje umbuzo obakhona ukuthi yona i 200 million nxa ingayenzwa ngelanga kutsho ukuthi ilizwe phela lile mali.
Uyabona i calculation enza ama economists ishiyana ngombono wethu thina abaningi ngoba bona babe calculator every economic activity ukuthi umthetho mathematics yakhe lapha athengiswe ngiyana lapha singakho eda konke singaba imali ngelanga. So ama calculations zabo thina zilo sasithi vela kula lutho ngoba industry wise akho but bona manje basire ukuthi aba calculator i-activity yonke into enziwa nje ngumuntu bayikhangela as an economic activity ukuthi ngabantu bengathengisanga bengenzanga lutho ukuthi abantu baluze imali yona leyo.
Manje nxa sesikhangela phambili ukuthi khona khona kungaqhubeka kusiba lokutshengisela okunje njengoba kukhangelwele ukuthi kungenzakala la kusasa kumbe la kunyanga ezayo. Ubona ngani umnotho welizwe uzabe usuminjani kusiyaphela umnyango?
Baba Gandu, ehlupha ukuthi isikhathi esivele abantu abaningi abasakhazi ngokuthi umnotho welizwe uza kumanjani. Sebekhangela-ke ukuthi hhayi esidukhulu sokumele-ke sizikhulule ngoba konke lokho okwenziwayo abantu ukudubeka lokho, kanti abamenzi sesibona ukuthi ha-a ukuze-ke siqalise kutsha sibumbe-ke i-economy yethu kakutsha kungcono senze khona lokho esikwenzayo ngoba abantu sebediniwe sivile, abantu sebegaphele.
Yona imisebenzi esingathi thina iyabe ikhangelelwe ukuletha imali kuhulumende inga yaphazanyiswa okunganani nxa singasabali bona laba bamatamatisi lokunye?
Ya, uyabona into yaba khona kathesi kwaba lokukhulu kakhulu ngoba labo abantu emsebenzi kahulumende nazo zazize istrike yazo. Kwahlangana-ke lalo ukuthi abantu bonke bezibabakayisebethe hhayi bakithi ake sisebenzise lemini kuhulumende lokuthi akwenzayo hhayi nadiniwe ngakho. So yinkokethi seuhulumende lo ungabona ngelanga lakuqala kusenzakala babesithi akula lutho elayenzwayo. Kathesi sebekhala thina singakwenzi singalalonabafuna ukuhambanisa. Kanti akula muntu ovela kwenye indawo owathela abantu ukuthi bahlale ezindlini zawo. Abantu bodwa bathiaesenzele uhulumende leyo ukuthi hhathi nase sidiniwe ngakho lokakwenzayo.
Alo-ke ngumnumzana George Nkiwane, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Njalo siyatholakala kuFacebook VOA Ndebele.
Ngaluthezo lulengume ngithi ngithatha umfazi. Ngaluthezo lulengume ngithi ngithatha umfazi. Uwe ngamamela umama wami ungayenjela ukuthi. Uwe ngamamela ubaba wami ungayenjela ukuthi.
Come on.
singekehlukani wothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Kubotshwa umfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we This Flag Campaign lamhlanje phambilini kokutshengisela kwensuku ezimbili okukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Ummeli weFrance eZimbabwe uthi imbiko ethi ilizwe lakhe kanye lamanye awentshonalanga yiwatshotshozela ukungahlaliseki eZimbabwe yikuba ninda udaka nje kuphela. Abezaphu labe-commission ebona ngamalungelo oluntu baphuma ijumo besiyafika eBrombo Flats engubo yentsha koBulawayo leMakhokhoba besiyahlolisisa ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapholisa okwenziwe ngeviki ezidluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo elitshiya kuStudio 7 Live Talk, igama nguChris Gande lilayo.